pane basa rakati wandei mukomarei semazira muri kuita. Vanhu vakapfurwa zvakanyanya, vamwe vakarohwa nemasoja muguta reHarare, Bulawayo nedzimwe nzvimbo dzakatekeshera muZimbabwe. Asi nyangwe vana chiremba vedu vari mubishi kumhanyidzana nekuzama kuseva upenyu vanhu vakaafektwa nedambudziko iri. By 4 o'clock zvezuva rovira nevanhu 164 vanga vaenda kunana chiremba vedu muHarare chete kuti vaone kunana chiremba veZimbabwe Dr. for Human Rights.
Mati imimi kune vanhu vari kurapwa vakapfurwa nepfuti, mungatiudze kuti hwando vanhu hwakamira sei?
Pa 164 apa pane 62 ndo vakapfurwa vane atinoti magunshot wounds. Then vamwe vacho vane mainjuries ari secondary kuti vakarohwa neshamhu, vamwe vakarohwa nemabhodhoro, vamwe vane mainjuries akasiyana siyana. Asi 62 ndo vane magunshot wounds muHarare kupfurwa nevanga vaine pfuti. Hatisati akuziva pazvino kuti akavapfura ndiani, asi tinongofungidzira kuti vamwe masoja kana kuti mapurisa, nekuti ndo vaishandisa pfuti kumaintaina order muguta reHarare.
Sangari renyu riri kunyatsokwanisa here kubatsira vanhu vari kukuvarawa nemazvo?
Tambozama nekuti hatishande tiri tina chiremba mumwe chete. Tinoshanda nenetwork yemadoctors. So tinana chiremba kuBulawayo, kwaMutare, tinana chiremba vakatekeshera nenyika yose. So tambozama kuti vanhu vose vakuwara vari kuda rubatsiro rwana chiremba takaisa hotline number yedu. Vanhu vanga vachikwanisa kutumira mamessages nekufona vachienda kunobatsirwa. Asi semazira muri kuita kuti internet yanga yambovharwa kuZimbabwe, saka that lack of communication iyo yamboita hamba maefforts ekubatsira vanhu vanga vari kuda kubatsirwa. Asi ndingati try as much as we can sana chiremba kuti timeke sure kuti vanhu vese vakakwadzwa mumhiri zvanga yakaitika muHarare vanga vachiwana rubatsiro.
Nzvimbo dziri kunyanya kuva nevanhu vakakuvara mumhiri zvanga iyi ndedzipi?
KuHarare ndokune dambudziko rakanyanya kuti kurei neBulawayo. KuHarare tine vanhu vakanyanya vakarohwa neusiku hwemusi wa14 January, kunyanyanya vanhu vaibva kumabvuku Tafara. Kune vanhu vakawanda, I think kwakaonekwa about 56 macases evanhu vakarohwa ikoko. Then kuBulawayo zvekare kune macases mamwe ari very serious. Tine vakapfurwa musoro, vamwe vachine mabara musoro as we speak, vamwe vachine mabara mudumbu arida kubviswa. Saka ndingati Harare neBulawayo ndo dzine main cases.
Pavanhu vari kurapwa nesangano renyu Dr. Nyamande, pane vane upenyu here hwatingati hwasvika panguva yakaomarara zvokuti vanogona kushaya vari muchipatara?
Varipo vakati wandei. Vanhu vati kuti vakashudwa magunshot wounds, it's a serious condition. Tiri nevamwe vari muintensive care unit marimwe zuro. Tine 5 vakaenda vakatonooperatwa kuti vange vachigadziriswa mabhonzo. Mune vamwe vamaingoona mumapicture vachibuda makumbo akatyoka so forth. Saka tingati the extent of injuries hatisati takwanisa kuti tinyatsoburisa full report pari zvino, asi mainjuries atiri kuona haana kunyanyomira zvakanaka.